maonero atakazoita sevaumbi vemusangano vanonzi founding members takaona kuti chinangwa chedu chechipiri chekuti tikwanise kuti tibvise utongi hwechiuto hwavamunangagwa haukwanise kuti tienderere mberi navamutinhiri vari presidential candidate zvovakumbirawo vamutinhiri kuti ayo ngavachitisuduruke vapiwo mukana mumwe asiri weNPF takanyanyotarisisa zvikurusa vaNelson Chamisa veMDC Alliance tikati aiwa dai tatatsigira ivo kuti kwenguva ino ivo vombowanawo kuti vasumudzire kuti vaumbe hurumende inokwanisa kuenda mberi ichibva pautongi hwechiuto huripo nguva yakati tikwanise kuti tiwirirane semafounders kuti titsigire vachamisa inyaya yekuti mugore ra2009 kusvika mu2013 takanga tiine GNU yaive nezanu PF neMDC zanu PF ndo yaitonga iri paupresident paGNU iyoyo saka isu takaonawo sekuti seNPF zvakakosha kuti tipowo mukana kuna vachamisa neveMDC kuti vambotungamira nekuti nyika ndeyedu tiri tose.
Imimi pari zvino mune chinzvimbo here National Patriotic Front?
Papa takaumba National Patriotic Front takaumba tiri mafounding members anokwanisa kuita gumi nemashanu 15 ndiri mumwe wegumi nevashanu ivavo basa randakambonzi ndimbopiwa iye zvino izvi ibasa rekuti tiedze kuti ndibatsire vaye vakakwanisa kuisa mazita avo kuti vaite macandidates kuparliament, kusenate, kuprovincial council, kuwomen's quota nekumacouncil emalocal authorities edu.
Saka makaita hurukuro neMDC Alliance vakakutambirai zvakakwana?
Aiwa, hatina kuita hurukuro navo asi izvi zvinhuwo zvataona pachezvedu. Zvinhu zvizvi zvese hazvisi zvekuenda uchinoti ndatiregedzai ndikutsigire. Hazvidi kuramba kunzwa kufamba zvichinzwaro. Zvinenge zvichidawo kuti ungotiwo pache zvako uonewo kuti izviregedzai ndibatsirewo ndakadai.
Munotarisira kuenda kumusha here kunovhota?
Kunovhota kunovhota zvinenge zvinoti netsei. Chatiri kutarisira ndechekuti pachabudirirawo vachamisa nekuti tiri kushandawo kuti vachamisa vabudiriri. Aiwa tinenge takuendawo kumba ini ndinoenda kuendawo tezvara kuti ndiendewo ndombonochengetawo mombe dzangu nembudzi.
Imi munozezei kudzokera sezvakaita vakasvikuere?
Urongwa hwavakasvikuere hunotisiyanei nehwangu. Handifunga kuti ndingataure kuti vakaronga sei nokuti kumarongero avo handidi kuti nditaure kuti ndinoaziva.
Pamazuva mashoma nenhapfuura aya pakaputika bhambu kuBulawayo. Munoti chinazvo izvi pazvasvika?
Zvinhu zvakadaro hazvina kunaka, zvinotyisa. Katsika kakashata, katsika kanofanirwa kushoropodzwa kakaitwa navamunangagwa navachiwenga kekutora masimba nebhuti.
Kana tikatarisa zvinonyorwa nevanhu pamasocial media, pane vamwe vanotivo kuda pamwe National Patriotic Front ndiyo yakakonzera zvakadhupuka izvi.
Isu seNational Patriotic Front kunyange pamagwaro edu ekutanga chinhu chatinonatsoziva ndechekuti takati hatidi kuti zvematongerwo enyika zvinge zvichitungamirirwa nepfuti.